Vachitaura mushure mekutambidzwa jana iri richapera mushure memwedzi gumi nemiviri sezvagara zvichiitwa, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakurudzira nyika dziri muSADC kuti dzisabvumidze dzimwe nyika dzingada kudziudzira zvekuita munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi.
Let us never sacrifice our unity, solidarity or African culture.
Ndinoti hatifaniri kutengesa rusununguko rwenyika dzedu nekuda kwemari. Ngatiitei kuti vose vanoda kutibatsira kusimudzira upfumi hwedu vaite izvi vachitevedzera mitemo yedu isu.
Vachitaura pamusangano mumwewo, mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa muSADC vaElias Magosi varumbidza utungamiri mugore radarika wevanga vari mukuru wesangano remubatanidzwa iri vaJao Lorenzo.
I wish to take this opportunity to thank the chairperson of SADC, His Excellency João Manuel González Lorenzo.
Ndinoda kukorokotedza nekutenda vaLorenzo vakabata basa rinonwisa mvura mudunhu redu mugore radarika.
Asi varikowo vanga vachitarisira kuti musangano wanhasi uchakurukurawo pamusoro pesarudzo dzakaitwa muZimbabwe dzisina kugutsa veruzhinji vanosanganisira iyo SADC, African Union nevakawanda vemuZimbabwe, hurukuro inova isina kuitwa. Vaimbove mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vaudza Studio 7 kuti kunyange vatungamiri venyika dzemuSADC vauya neuwandu hwavo kumusangano weSADC hazvirevi kutambira sarudzo dzakaitwa navaMnangagwa.
Kana riri dare rikagadzikwa chero mumusha mebhinya kana kuti memuroi, hazvirevi kuti vauya kuzokorokotedza kana kusumudza nekuvandudza uroi kana ubhinya. Zvine zvakangoti zvakarongwa kare kuti rinenge riri dendenedzwa kana kuti majana kana kuti mikana yokunge vanhu vachisumudzira chiitiko ichi.
Asiwo mukuru muhofisi inoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira vanoti zvinosuwisa kuti vaChamisa vachiri vakabatirira panyaya yesarudzo.
Hakuna imwe nzira vaChamisa zvavanakira, nokuti kana vane zvichemo zvekuendesa kuSADC havachakwiri ndege, vanongorova moto yavo kana kungofamba netsoka vosvika pahofisi yachairman vosiya zvichemo zvavo kuSADC zvoongororwa.
Musangano weSADC Heads of State Summit uyu waitirwa paparamende itsva kuMount Abden muHarare waona vatungamiri venyika gumi neshanu vachiuya muHarare kunze kwemutungamiri weZambia vaHakainde Hichilema, avo vanofungidzirwa kuti varimira namuganhu navaMnangagwa. VaMnangagwa vakaudza mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin kuti Zambia inowana rubatsiro rwakanyanya kubva kunyika yeAmerica. Vakuru muhurumende yavaMnangagwa nemubato ravo reZANU-PF vanopomerwawo mhosva yekusaremekedza vaHichilema nekuvatuka pakaitwa sarudzo munyika, sezvo Zambia yaitungamira chikwata cheSADC chakati sarudzo dzemuZimbabwe hadzina kufambiswa zvakanaka. VaHichilema vakataura vari padande mutande nezuro pakutambidza chigaro chasachigaro weSADC Troika kuNamibia. Vanoongorora nyaya dzezvekudyidzana kwenyika dzepasi rese uye vari mudzidzisi pachikoro cheBindura University of Science Education Dr. David Makwerere vati vatungamiri venyika dzemuSADC havafaniri kuwanza simba kumuromo sepinjisi, asi vanotarisirwa kuita zvavanovimbisa veruzhinji.
Tinotarisira kuti mukushandidzana ikoku vatungamiri veSADC vagone kuzadzikisa zvavanotaura nekuronga musangano, nekuti nguva zhinji vanotaura nekuronga pasina chinozobuda.
Musangano weSADC Heads of State Summit uyu wanga uchiitwa pasi pedingindira rekukurudzira kushandiswa kwemishina yechizvino zvino kuti SADC ibudirire, kana kuti promoting innovation to unlock opportunities for sustainable economic growth and development towards an industrialized SADC. Asi vakawandawo munyika vanga vave kuda kuti musangano uyu uitwe udarike, sezvo vanga vachioneswa ndondo nemapurisa nemasoja ayo anonzi anga achityira kuti vanhu vanogona kuratidzira. Vanhu vanodarika zana nemakumi manomwe vanosanganisira vanorwira kodzero dzevanhu vakasungwa mumwedzi miviri yadarika vachipomerwa mhosva yekuda kukonzeresa kusagadzikana munyika apo musangano weSADC waizoitwa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.